Vachitaura kudare reparamende kumount Abden Muharare, vamunanga kwavati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yezig.
Matanho akatorwa neRBZ ndeekuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matanho ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinene kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. Vamunanga kwavati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. Vamunanga kwavatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango, upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. Vamunangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament, apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika, apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navamunangagwa, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vemacivil servants maweji zacho anoda kufanana kukwidza. Tiri kutarisa izvozvo kuti macivil servants sehurumende toita sei, tokwidza sei, tiri kukurukira nyaya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWelshman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende, apo vakanzi mari yezig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeyegold. Mari iyi varikutoti vachitoisa mapega vachiipega pavanodira zvakangofanana nearati jesta dzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months vakadzoka futi vakuti aiwa ra 1 is to 100.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano recoalition of liberal market solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haaratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma.
Hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vagadziridze imba yeZimbabwe yabaka moto. Aiwa tinofungira kuti kuda vanhu vabetsera ndo vareswa. Mamiriro enyika yedu haana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho.
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni yevanhu vachiona chitsvuku nekushaya chekudya. Vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei. Vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika. Asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo. Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vaPromise Mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana.
Chakakosha muZimbabwe pari zvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva. Hapasi kudiwa karenzi itsva, hapasi kudiwa meseji itsva, pari kudiwa utungamiriri hutsva, utungamiriri hunobuda muvanhu, utungamiriri hunoteedzera nekuda vanhu.
Vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara, repersons with disabilities, rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition, uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.